kubadzanisa mutero pa land kuedza kupa value pa land yaunenge uinayo. Asi zvine pane izvindisi. Kana ukange uchiita perpetual rent payer, zvinoreva kuti pakupedza kwamakore kana kweupenyu hwako uchange wazobhadhara mari yakawandisa kereki. Zvanga zvadii kuti land iyi uitenge ubva wangopuwa title kwairi kuchitevera neprinciple yekuti land pachayo inofanira kunge iine value so that anenzvidhaiza kuti aidi yelendi yake chii. Unoziva kuti nyaya yelendi ikaibva imwe inokosha maningi pane munhu anenge achirenda kana kuti anenge ada kutanga business kuti lendi necapital inozvibatana yebata kuti ndigozozvara imwe mari. Asi kana ukange uchiramba uchingorenda zvinoreva kuti uri kuramba uchipa mari kune munhu auri kurendera iyeye asi kusvika rini nochekutanga. Echipiri, kana principle iyoyo ikange ichibva applyazve kwatiri isu vanenge vari masmall holders zvinoreva kuti ucharamba uchibhadhara rendi iyoyo zvisina mugumo. Ya kana ukange uchibhadhara rendi zvinenge zvichizivisana madhiri kuti pavhu ipapo uri kumboitei chinokupa value. Kana ukange uripo parendi kusina chinokupa value kureva kuti iwe uri kubhadhara nomumwe munhu mari iri kungoenda kunotorwa nekwaunobhadhara rendi ikoko iwe usina chouviri chino yakwauri. Saka nyaya chinoda kuti itarisirwe chinzi kune anenge aine rendi yaari kubhadhara rendi ari kuwana here value parendi iyoyo.
Vachiri mumhanzu nyaya tiri kukurukurai.
Handifungi kuti pane chitsva chasanduka apa chingangopa difference inongoripo pakuti mari nokuti makambanis anga agara achibhadhara $3 per hectare kumalocal authorities kwavanga vachioperatera which means vanga vagara vachingodini vachingobhadhara. But asi mukatarisa kuti iyo $3 kana kuti $5 per hectare tikapa mufananidzo ngatimboti ungava munda wamaranges 1 hectare shoby I don't think kuti efama ungakombrena kuti paanokohwa maranges ake pahekta angatadza kubhadhara $5 pahekta. Handifungi kuti ingava ini issue endezve rimwe dambudziko riri muno muzimbabwe nenyaya yelendi yatinayo. Mukanyatsa kutarisa vangava nelendi iyeyi vanga vachingori varungu ende tatichiona kuna mapurazi angakangopararira nenyika vanhu vasingambozivi vanhu vatema vakawanda. Iye zvino vanhu vatema vakutomuka kutoziva kutoti ndo zvanga zviri. Saka kuti munhu azochema nhasi kuti shuwa iye azonzi nehurumende bhadhara $5 ndofunga kungochemawo zvako.
Ndodzoka munyaya yedu vamanyadza. Tinozwa kuti mari ichawanikwa kubva mumitero iri kubhadhariswa nehurumende iyi imwe yacho ichashandiswa mukuripira varungu vechichena vakatorerwa minda vaya. Munobvumirana neurongwa ihwohwo?
Nyaya yekange yasvika ipapo manje yakureva kuti yedu state yakuita mapredatory inotengese kuna vanhu vayo. Saka mari ikange ichitorwa iyi mari ikange ichizotorwa iyi izvi ndeerendi nokuzoenda kunobhadhara raiva takabvisa zvehaha iyo ngaichitiwa mwe achipinda wakomenda
apo vachiri mumhanzo.
Remember government inorana neinformation yayapiwa namaexperts ayo. Mumaparastatals kupi nokupi kuna vanhu vatema and maybe let me reemphasize that kuna vanhu vatema. Saka ino zvinoshamisa kuti kochii chiri kumboitika isapoti here kana kuti chii. To be very honest with you kana iyeniyo panapapa kana ndofunga ruzhinji havanyatimbonzisa kuti why dhora redu risingatenge zvakawanda. Asi unonzwa kuti no why this cost ichidhura is because cost of production. But cost of production inokalkuletwa nani? Tisu tinoikalkuleta cost of production iyoyo. Saka chiti pane dambudziko. Saka at the end of the day you cannot blame the government because at the end of the day government achingatopedzira dzinga vanhu because government ndeya vanhu inotoda kuti upenyu hwavanhu hunge hwakadi hwakanyanyisa kureruka. Yetibinzi government inorana mabhizinesi dai tichiti hurumende inokonzeresa izvi because iri kuda kuwana gain. But it is the very same government iri kutotambura nezvido zvavanhu zvichikonzereswa namakambani anoadhiniswa navanhu vatema.